vachitaura nevatorwe naumo musangano uyu nhasi amai Ofra Farhi vanoti Israel haisi kufara nekutsakatika kuri kuitika zvizvarwa zvenyika yavo nekuda kwekurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata chivanofurikidza mwero cheHamas. Vati Israel icharamba ichirwisa kudzivirira zvizvarwa zvavo.
Ikodzero yehurumende yeIsrael kudzivirira zvizvarwa zvayo pamwe nekutora matano ekuti Hamas isarambe ichiita mabasa ayo.
Amai Ofra vanotiwo zvinosiririsa kuti zvizvarwa zveIsrael zvinopfuura zvuru kusanganisira vana vadiki nevanhukadzi vakaurayiwa nechikwata cheHamas.
Vanhu vakawanda vakaurawa kusanganisira madzimai nevana vadiki vachiuraya vanhuwo zvavo.
Muzinda wePalestine muZimbabwe unoti hausi kufarawo nekuurayiwa pamwe nekurwiswa kwezvizvarwa zvayo neIsrael. Mumiriri wePalestine muZimbabwe Vatama Aumasri vanoti vari kushanda nevemitemo munyika muurongwa hwavo hwekuratidzira vachiratidza kutsutsumwa pamusoro pegakava iri ravanoti rakakanganisa kugadzikana kwezvinhu zvakawanda muPalestine. Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vakarerekera kudivi reIsrael vaudza Studio 7 kuti kurwisana uku hakusi kwekutarisa kodzero dzevanhu nekuti kunofanirwa chete kugadziriswa nechitendero chevari kurwisana ava.
Tikatsvaga shoko raMwari kuti Bhaibheri rinoti kudii, Korani rinoti kudii, Tora inoti kudii, Tawadzi inoti kudii, izvo zvinotibatsira.
Vanongora nezvematongero enyika vakarerekera kubato reZANU PF vaElton Ziki vachishandawo nesangano reAfrican Cause Trust vanoti Israel iri kutsigirwa nenyika dzakaita seAmerica neBritain vachikurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzibatsire mukugadzirisa runyararo.
Nyika dzemuAfrica including Zimbabwe sezvo yakataura kuti ishamwari kumunhu wose haina ruvengo nenyika ipi kukumbira kuti pave nerunyararo patsvakwe nzira dzisiri dzekushandisa zvombo zvehondo.
Mangwana muzinda wePalestine muZimbabwe uri kubatana nesangano reZimbabwe Palestine Solidarity Council muchitiko chichaitwa pamuzinda wayo muHarare kukurudzira kumiswa kwehondo iyi pamwe nokutsutsumwa. Chiitiko ichi chiri kubatanidzawo nyaya dzekukurudzira nyika dziri kunzi dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti zvibviswe. Hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas yakaurayisa zvizvarwa zveIsrael nePalestine zvakawanda. Nyika dzakaita seAmerica dziri kushorawo chikwata cheHamas pagakava iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.